Vagari vepaSolomon Farms Private Limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru. Matsamba aya akauya zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana nezanu PF inoti Solomon Mujuru, Shingiriro, Divine Favored, Low Income Housing Trust pamwe nevaduku Housing Cooperative. Sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha weSolomio yeSolomio Residents Association kana kuti Sora vamiwadikachere vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupukanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi. Vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyurwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro, mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana-siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Mumwe mugari amai Monica Chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi.
Takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mastendi plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma30,000 nekuti kubvisa mari yestendi yakatosvika kuma$15,000 $16,000 ikoko tichinzi tiri kupiwa mapepa. Zvakazotishamisa takuona pakuya eviction order, tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deeds atanga tanzi tichapiwa mapepa.
Kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba ekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno, mumwe mugari wenzvimbo iyi vaZefanaya Mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisa zvematongerwo enyika.
It from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba chingoitiswa musangano tichingoenda musangano yezano asi pasina chiri kubuda. Right now tapuwa matsamba eviction order but hatisi kuona chiri kubuda chacho. Musangano taingoenda mari tungobhadhara asi hatisina paperwork yatinayo inoratidza kuti zvechokwadi aya ndo madeeds epatogara. Zviri kutotishungurudza izvozvo zviri kuitika.
Vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinova pasi pekambani inodaidzwa kuti Landela Safaris vachitinhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro.
Takarongwa chirongwa semhuri yeSolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezi rimwe chete tichienda kumuridzi weland ino anonzi Landela Holdings kuti titaure naye tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives land barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridziwe nzvimbo ino iyi mari yaanofanira kuvapa kuti tinge tichigara zviri pamutemo. Saka chirongwa ichi cheresidents association chirongwa chakanaka, chirongwa chine chinangwa chakanaka chekuti tikataura nemuridzi zvinhu zvedu zvinenge zvichiendeka. Saka ndo stage yatiri, tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Sachigaro wemubatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti Consortium of Solomio Cooperatives vaOswald Gwanzura avo vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yeMDC vasati vadzokera muzanu PF vakaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga reZB Bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi reSolomio iri. Asi munyori wekambani yeZB Bank Bank vahad Life Naringo vakaudzawo Studio 7 parunare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachitise banga havana chekuita nepurazi iri tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri maoko eSolomio Farms Private Limited inova kambani iri pasi peLandela Safaris mumwe mukuru wekambani yeLandela Safaris iyi vaBerry Deacon vakati titaure nemagweta avo nezvenyaya iyi rimwe remagweta eLandela Safaris vaEfrem Ndlovu vakati titaure nerimwe gweta vaBlessing Duwe vari kubulawayo vanove vari kutungamira nyaya iyi asi vaDuwe havasati vapindura mibvunzo yatakavatumira hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo asi vane ruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato reZANU PF vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuro yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo nyaya yechikiribidi papurazi iri yakabuda muThe Zimbabwean muna 2013 ichibata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu Solomon Mujuru vaJoel Mujuru ndakamirira Studio 7 kuruwa ndini Thomas chiri pasi.